hongo tatine urongwa hwekutaridzira murunyararo zvinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe section 59 yekuti fanange vanofanira kutaridzira vanobvumidza kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga uye vazivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weposa Public Order and Security Act. Saka muzuva ranhasi mapurisa nezuro vakatipa inonzi provision order yavakatipa nezuro manheru kuma8 asi takavazivisa hedu kwakachena ivo vakatizivisa manheru nokuti vanhu verima havafariri chiedza. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kuzoenderera mberi nhasi mugweru sebato rinotevedzera mutemo, sebato rinoteerera zvichabva kumatare. Saka naizvozvo nhasi hatina kuzoenderera mberi sorokwata takaita kuti vana vezimbabwe vana vegweru vanga vachiwana mukana wavo wekutaridzira murunyararo maererano nekutambudzika kwavari kuita kuti munyika hamuna mvura yekumwa, munyika hamuna magetsi, munyika hamune chikafu, mitengo yezvinhu iri kuita muramba mhuru, munyika mafuta edzimotokari hamuna, munyika hamuna mari inonzi mari yenyika. Zvose izvi matambudziko ari munyika yeZimbabwe anga achida kuti vanhu vegweru vanga vachitaridzira murunyararo zviri pamutemo.
Tiri kuona vachibaya kuti izvo bato renyu rarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare, Bulawayo, nhasi mugweru. Muri kutora matanho api kugadzirisa nyaya iyi?
Isu semusangano unoda runyararo, semusangano usingadi mhirizhonga, semusangano unotevedzera gwara, unotevedzera mutemo wenyika, pese panenge parambwa nemapurisa tinoenda kumatare edzimosva. Matare edzimosva vopa zvavanenge vachitizivisa kuti aiwa isu sematare tiri kungotaura zvitaugwa nemapurisa. Saka ndingati semusangano wemumdc nhasi taifanira kunge taridzira mugweru murunyararo, mangwana taifanira kutaridzira kumasvingo murunyararo, musi wechina tinofanira kunotaridzira kwamutare murunyararo.
Pane zvamati manzwa here nhai vachibaya pakurongwa hwenyu hwekuratidzira kumasvingo nemutare?
Mutare pari zvino hapana chandati ndanzwa ini chibaya semurondi wemusangano mumdc, asi kwakumasvingo ndanzwa mashoko kuti iwo zvangoita kunge ngoma ine muririro wayo, kuti maririro akaita ngoma kuHarare, akaita ngoma kuBulawayo, akaita ngoma kugweru, ndo maririro aita ngoma zvakare nhasi mudunhu rekumasvingo. Ndarudziwa nemastrakcha edu neutungamiri hwemasvingo kuti vaishuwa zvakare provision order yekuti hatigoni kuenderera mberi zvakare kumasvingo mangwana. Asi ndinoda kuti ini zvakare semusangano unotevedzera mutemo wenyika yedu, kwete nyika yezano, ticharinda kumatare edzimosva kunoti aiwa vanhu ngavapuwe kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo dzekutaridzira pachena murunyararo pasina mhirizhonga.